Ndinoona zvinhu zvine zvinogona kuonekwa sekuti zvinhu zvakanaka nokuti vanenge vanzvera vakaona kuti vapari vemhosva ava hazvingavi nani here kuti vave noupenyu hwese mujere pamusoro pokuti vaurawe nokuti pavanenge vachirarama vari mujere imomo vanogona kunge vachishandira nyika kwete kuzvishandira ivo pachavo nokuti kana tikanatsokuzvitarisisa pamwe kuuraya munhu nemhosva dzimwe dzaanenge aita inenge isiriyo minduro yakakwana kuti munhu aripe mhosva dzake zvekare zvinhu zvinogara zvichiitika kana purezidendi akunopedza utongi hwake unowanza atarisisa zvimwe zvaanonatsokuhwa iye nokuona nevanomubetsera basa kuti izvi hazvingavi zvinhu zvakanakira nyika here kwete kunakira iye mutungamiriri wenyika saka ndinozoratokuti vabiden vazviona sezvinhu zvakanakira nyika kuti hongu vakapara mhosva asi kuti vafe ndiyo ingava nzira here yekuti vanatsokuripa mhosva dzavo kana kuti toti isu ngava svika pakufa havo vega vasina kuita zvokuurawa vachishandira nyika mujere imomo
asi tinoona kuti vachange vari kutungamira America vadonald trump vanonzi ivo danho iri vanogona kusazoritambira munoona sei izvi
zvinogona kuitika kuti vanogona kusaritambira asi mavonero angu ndokuti pamwe vachatarisisa chikonzero chaita kuti vabiden vasvike padanho iroro vasati vangomhanyira kudzosera vanhu ava panzvimbo yekuti vazourawa saka handivoni kuti vatrump vangangotaura zvavo vachisapota descendants asi kana vapaa kuzoitwa zvokuti vodzosera here mitemo yokuti vapari vemhosva vavaurawa vanofanira kunge navamwe vavanovabetsera vachizogara pasi kuti zvinhu zvaitirwei izvi voyera kuona kuti kana vanhu ava vakanzi ngavafire mujere norufu rwavovo vachishandira nyika haingavi here nzira yekuti vabhadhare mhosva dzavo kudarika kuti vaurawe nokuti kuuraya vasungwa panotova nemari inoenda imomo mukuuraya imomo kune vanhu vanoita basa racho nezvimwe zvakawanda wanda asi kuti munhu aende mujere kwoupenyu hwese inogona kunge iri nzira yakatonakira nyika kwete yakanakira vabiden kana kuti yakanakira vatrump saka ndinoona sekuti vachagara pasi navamwe vavo vagoona kukodzera kwazvo nokusakodzera kwazvo vasati vadzosa mutemo iwoyo unenge wasainwa navabiden
zvii zvimwe takatarisa nyaya dzakadai zvinogona kuitwa navabiden vasati vabva pachigaro
vanogona kuregerera vamwe mhosva ndofunga pane vamwe vakatoregererwa mhosva vakawanda wanda vari mumajero umu zvinosanganisira kana nomwana wavo wakanga aine dzimwewo mhosva vanogona zvekare kugadziridza mumwe mitemo yatakaona semamavhisa avanhu vaya vanonzi ngavavuye vashandire muamerica munomu vanenge vaine fundo yapamusorosoro inokwanisa kushaikwa muvagari vomuamerica saka zvinhu zvakati wandei zvavanokwanisa kuita pamazuva asara aya kuratidza kuti vachine simba